Hongu, sangano redu riri kuongorora mhirizhonga ine chekuita nematongero enyika kubva mumwedzi waJanuari. Saka tiri kutarisa svondo nesvondo zvinenge zvaitika maererano nemhirizhonga takatarisa mabielections ari kutevera. Saka svondo nesvondo tiri kuburitsa gwaro tichitaura zvinenge zvaitika uye nemainterventions anenge aitika musvondo iroro.
Sei muri kuita izvi, Dr. Kika?
Izvi tiri kuzviitira nekuti gore negore patinoita sarudzo tinoona mhirizhonga ichikura ichiwedzera muZimbabwe. Saka tiri kuda kuti tiongorore, tidokumente mhirizhonga dziri kuitika kuitira kuti nyika yese izive, but zvikuru sei tiedze kutitore matanho ekuita kuti tiprevente mhirizhonga iyoyi.
Matunhu api amuri kuona ari kunyanya kubatwa nemhirizhonga iyi?
Pari zvino nzvimbo dziri kuitwa mabielections ndo dzatiri kunyanya kuona dzichinetsa nenyaya yemhirizhonga. Pari zvino guta reHarare zvikuru sei ndo ratingati riri pamberi munzvimbo dzakasiyana siyana muHarare. Tiri kuona mateams vari kuita macampaign munzvimbo dzakasiyana siyana vachiclasha sevatsigiri vemapolitical party, but zvikuru seiwo zvekare tiri kuona kunyange vagari chaivo vachikanganiswa kana kuti vachisangana nenyaya yemhirizhonga iyoyi.
Imiwo sesangano, zvii zvamuri kuzokurudzira kuti zviitwe kugadzirisa dambudziko irori?
Isu tinokurudzira zvikuru senyaya yekuyanana. Kana vanhu vachitsigira mapato akasiyana hazvireve kuti vanhu vavengana kana kuti vanhu havasisiri maZimbabwe. Saka zvikuru sei tiri kuti mapato ari kukontesta mumaelections awa ngaaburitse mashoko kuvatsigiri vavo nekunyika yose, kunyange pavanoita marali kana misangano yavo ngavafambise shoko rekuyanana neshoko rerunyararo. Vazhinji vanoteerera vatungamiriri vavo mapato imomo. Saka tiri kutarisira kuti tisanzwe mashoko anokurudzira vanhu kuti vaende kunoita mhirizhonga kuitira kuti vahwine maelections. Tiri kuti handiyo nzira yacho.
Muri kugara pasi here nevemapato iwavo muchitaura zvamuri kutaura izvi?
Zvimwe zvezvatiri kuronga kuita musangano watingati interparty dialogue unounza vamiririri vemapato akasiyana siyana pamwe chete neatinoti maindependent commissions edu munyika kuti tibatsirane pamwe chete kusimudzira shoko nemaitiro anounza runyararo munyika. Asi tiri kuendesa zvekare mashoko akasiyana siyana, iwo mareports atiri kuburitsawo tiri kuendesa kumapato, tiri kuendesa kuhurumende, tine zvekare mamwe macommunication atakaita neyatiri kuramba tichiita kuhurumende kuti tivazivise kuti ndo zviri kuitika munyika izvi, asi dai tafamba tichidai kuti muwanike runyararo.
Tinonzwa vamwe vachiti munyika hamuna mhirizhonga, asi kuti vemasangano akazvimirira ndimi munosimudza mashoko iwayo ekuti mune mhirizhonga. Munoti
ichocho hachingave chokwadi. Isu basa rimwe ratinoita kuno seZimbabwe Human Rights NGO Forum nderekuresponda kana kuti kudaira paya patinenge tadaidzwa paita mhirizhonga. Tinodaidzwa kuti timirire vanhu mumatare edzimhosva. Tinodaidzwa zvekare kuti tinge tichibatsira pane avo vanenge vakuvara kuburikidza nemamwe masangano edu. Saka inyaya dzatiri kusangana nadzo zuva nezuva.